inorelegedza zvekuzivara magamba ramangwana. Nyika yeZimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda, zvikuru nevana vechidiki vakanga vakuti isusu zvekuti tirambe tichitongwa nevapambetsemu vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi. Pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki mazuva iwayo kubvira 73 kusvika 79 patakazosununguka, pavashanu rega rega vakaenda kuhondo tikangoti vaviri ndo vakadzoka vari vapenyu, vamwe vese vakatakatika muhondo iyi. Saka zuva ramangwana iri tinoripa hudzamo hwakarema hwakakodzera kutondera ugamba hwevana vemuZimbabwe.
Kune vamwe ambasada Muchangwa vechidika vaakuti aiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirirei painga iri, nokuti upenyu hapana zvauri kuratidza kuti hwashanduka. Zvii zvamungavataurirawo?
Vanhu vane nungo vanonetsa nenyanya hadishaiki. Iye zvino muri kuona nyika yedu yave neparenji itsva inonzi zigi inosapotwa negoridhe. Vari kuchera goridhe iyayo vana vadiki, vanochera goridhe rinopfuura 20 tons pagore rega rega. This is more than $2 to $3 billion. Iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhe muZimbabwe. Zvino koita vamwana vavo ii vane imope vane pfungwa dzakadzungudzwa nekumadekero vanongopuwa kuti vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika. Hatingabatikana nevanhu vakadaro, tinobatikana nevavo vanotarisira ramangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa ezveupfumi zvekubatwa kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga.
Kouyawo nyaya imwe ambasada Muchangwa yevakarwa hondo, pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita, munotiwo?
Ichokwadi ichocho ndinoyimida zvikuru sechano wemavavheterani kuti mararamiro avo haana kodzero. Nekugona kurwa kwatakaita kukunda maBritish, isu ani yekutanga inoti yabudirira kumurwisa toenda kunotonga toita marombe kusiriita hwina. Dzimwe ani dzese pagumo rese vanenge vahwina ndo vanowana vakaisa muromo wavo pazamhuremende vachiyamo. Izvi hazvina kuitika muZimbabwe. Saka hurumende yekutanga yemusecond republic yakatiregerera, asi tiri kufara kuti hurumende yekutanga yesecond republic pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongu vazhinji vekuti vakakwatatika. Asi vachiri vapenyu avo ndinotarira yekuti zvino zvatavakuvaka mataundi matsva pana manhuzi vaakuitika sindura tichawanawo mukana wekupiwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji, munotiwo?
Manyebos unoti vanhu vakabva vari pakati pemakore 12, 19, 12, 23 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira nyika ivo vazhinji vakasiya shamwari dzavo masango zvada kutaura kuti vanhu ivava vanhuzi vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo vari vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachimunhu. Kune vanhu vanenge rinerinehurume nepfungwa dzenyika dzekumadekero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuZimbabwe vakavazvambira pahondo yechimurere ndo vanofambisa shoko ravo rekutaura irori. Saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa